mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato idzva rinonzi MDC Zimbabwe ridonzi ranyoresa kuZimbabwe Electoral Commission. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi. Tichanza zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC riri kushora zvikuru, bato reZANU-PF nesangano revasori reCIO vachiti ndipo vane chekuita nebato idzva rakaumbwa reMDC Zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Studio 7 haina kukwanisa kubata ZEC, mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo kana gurukota rezvavasori vaOwen Ncube. Mukuzeya nyaya iyi, tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume.
Tatishamisa ndechekuti musarinya yeZANU-PF iyi taijaira, musarinya yemaCIO taijaira, asi chatishamisa ndechezeki yabvuma kutora chibato ichochi chiyobva yachiti MDC. Zvinoreva izvo kuti pakangomuka zvipururu zvevanhu zvichingotaura kuti isusu tinonzi ZANU, ZANU Zimbabwe vacharegistavo. Izvi zvinoita kuti maelection edu ave chiseko, ave asina maturo, anotaridza kuti vacho vanochengetedza nyaya dzesarudzo vanhu vasingatori basa racho ravari kuita sebasa rine musoro, havatori basa iroro nemazvo.
Saka imi muri kuronga kuita sei?
Ndavanyorera tsamba tichitsoropodza zvikuru maitiro avaitawa kuti boka reMDC iboka raitungamirwa navatsvangirai, rava kutungamirwa iko zvino navachamisa. Ndoboka rine konzero rokushandisa zita rekuti MDC nezvimwe zvipandi zvezita iroro. Haungomuki wongotofamba woti zvokwadi chinwiwa changu chinonzi Coca-Cola Zimbabwe chatova chisenu kana kuti Coca-Cola Harare, wotofamba uchidaro. Aiwa, tiri kuzviita zviseko zvenyika. Saka tavaudza kuti varijekte, vanyore tsambazve vachiramba zvavakaita kana kuti vachidzimura zvavakaita. Kana vatadza kudaro tichatora matanho akati o ekuti tinge tichidila nesituation iyoyo.
Asi maziva here kuti ndianani vakaumba bato iri?
Munoziva varume ava ndo vanochengeta maregistration yemaID, ndo vanochengeta mapassport, ndo vanochengeta mabirth certificate. Vanongonyora mazita evanhu vanongonyuka kuti tizive kuti mazita echokwadi, vanhu ivava vanorarama kwechokwadi. Hapana kana picture, hapana kana chipi zvavo chinotaridza kuti vanova vanhu vanofamba vanofema. Zvinongori zvidhori zvitukwani zvinenge zvagadzirwa nehurumende yatiinayo iyi iri kushaya kuti yodine nyika.
Asi kakuva muwanozoti kwakamboita wanana MDC 99 MDC n zvingodaro daro.
Aiwa ka kutoresha ikoko kunenge kuchiitika nevanhu vekuzekava chinotaridza kuti mahumbwe inyaya yekuti kuZANU havabvumi kana kuregista chinhu chinonzi ZANU madhaka, ZANU mashaya basa. Vanongoda kuregista vanhu kana vauya vakanzi MDC. Hazvirevi izvozvo kuti kunoshayiwa vamwe vanonyora mazita evavo. Zvinhu zvakangoshata zvinhu zvakashata hazvifanirwi kudzokorodzwa hazvifanirwi kuramba zvichiitwa MDC tiri kuziva kuti ibato rokutungamirwa navachamisa and ndo vakapinda maelections akaitwawo nevheki iyoyi vakatipa assists nemaresults zvimwe zvakadaro daro kutipa maresults enhema pawo president zvino iko zvino vabva vatozofunga instead yekuti vagadzire maresults enhema vabva vatofungisisa kuti regai tichigadzira mapato enhema zvino kubirira kwakadaro tinopona
zeki yati yapindura here
haisati tainyorera rungwanani tine tarisiro rokuti mangwana chaiye vasilai gwana nevamwe vavo vanoshanda navo munguva ino isina maelection nezvimwe zvakawanda wanda zviri kuitika vachawana nguva yekupindura votsanangura kuti mahumbwe yovoitawa chava chiizvi
munyori anoona nezvesarudzo muMDC vajacob mafume vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano vanodzidzisa panelson mandela metropolitan university vanoti nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi vekunze ichapa kuti urongwa hwezimbabwe hwekuda kuwana mabhiriyoni 12 kubva muzvicherwa zvive zviroto gurukota rinoona nezvezvicherwa vawinston chitando ndivo vakaparura chirongwa ichi chinonzi strategic road to the achievement 12 billion by 2023 zesa yakamboti vemakambani ezvicherwa vabhadhare madhora ekuamerica kana vachida kuwana magetsi pasina kudzimwa asi vemakambani aya vanoti havasi kuwana magetsi kunyange vabhadhara mari mukuzeya nyaya iyi tabata vamugano
hauyi magetsi acho nekuti hurumende yakaita chirongwa takachinzwa chirongwa ichi kuti magetsi akuita inonzi pachirungu ring fence zvichireva kuti kana muri kumamining kumamaini anotengesa neforeign currency vakunzi chiti pai mari yemaus kuti inimi tikupei magetsi ari guaranteed kuti hamuchashayiwa hurumende kubva yakuzva ndambudziko rekuti iyo pachezvayo haichinawo mari yekutenga magetsi aya foreign currency ukuwo zese yange yagara inenguva yakareba ichicheja mutengo uri pasi pasi zvaiita kuti vange vane cash flow isina kukwana kuti vandenge magetsi kuzvipatara kwete dambudziko rekuti miochari yakutanga kunetsa magetsi hakuna nekumwe maorganization mainstitutions ehurumende akasimba handa magetsi kubva vatanga kudhaivheta saka vakabhadhara magetsi avo neforeign currency havasi kuvaona and ipapo futi ka vane dambudziko rekuti ndiyo inonzi double standard pachirungu yekuti muri kuti ngatishandise zim dollar toti ndiyo mari tinofanira kunga tishandisa tichiita pride nayo asi muri kuti zvatiomera ngatipe futi us ihurumende iri kutarisira kuti inini samanyika uchimanimani ndichatanga kushandisawo zim dollar nekuti ndanzi hurumende ashandisa zim dollar asi hurumende imwe chete iyoyo inoti kana zvaiomera yoti wemagetsi unzai mari ari maus saka magetsi ari kubhadhara foreign currency haasi kuwanika kumamaini kwacho ikoko izvozvo mukatarisa mafig marecords ari kubva kucentral bank kureserve bank yezimbabwe muna pamwedzi 9 yapfuura iyi maexports edu zvatotengesa kunze kwenyika inobva kumamining sector zvicherwa zvadzika ne19% zvadzika chaizvo nawe kuti production idu yakadzikira ikoko nekuti nguva zhinji vanonge vari muchorima havasi kuchera zvicherwa
saka zvekuti vanoda kuti zvicherwa zvisvike mabhiriyoni 12 billioni panyaya dzezveupfumi zviroto izvi
manyautsamukanwa chembere kurota yayamwa hakuna zvakadaro izvozvo ungati makore kubva makore 20 mumining sector tatomiramira tadzamurira taitengesa $2 billion semuenzaniso tikatongosvika zvekuti gore nekwai kwakaipa tosvika $3 billion kwemakore 20 akateerera kwaakuzoti machi 2023 taapa $12 billion kutimesa by 4 mamirakoo kaya mapipi hakuna zvakadaro and chavanofanira kuziva ndechekuti mamining kambani aripo acho mashomanana havana kuwedzera investments kuti vatanga kuita investment iwedzerwe panoda kutanga vaita explore kuti maclaims edu arikusvika papi votenga machinary
Ko mungapa muenzaniso here ipapo?
Ngati mboyo tasaimwe yakauya nobva kuRussia rodzi yakaenda kukone kugudarundawe. Kubva pakatanga zima asset 2018 muna kutoba. Ndio pita company yoda kuti kuseta kupi kudarundawe yekuRussia. Nanhas haisati yachira kana platinum kana 1 kuti tengese. Harisiri sadza kumaina. Ibasa guru chaizvo. Saka hatingafungidziri ndio planning inorasika kuti tinotaura zvatinoda atoti manyawo tsamukanwa ndanichitaura. Tisina chakabatika chaicho chaicho chichiri paground chiri kuitika tozvinyepera, right? Saka izvozvo hazviitiki. Chimwe futi chikuru chinoita kuti magetsi acho hapo anofanira kuti vanhu vayo ndiani anoya kumaina murima, ndiani anoya kucheracherwa murima, hakuna zvada izvozvo. Chechitatu ngechekuti Zimbabwe kwemakore akati tingati tikada kudzoka futi kumashure kubva 2000 hatina kumboona investment yakasvika pabillion chaicho pagore. Petakatomira 2018 panew dispensation vanhu vanakirwa navamunangagwa vachirova dhenzi yawe mainvestors akauya akawanda tikaona $745 million ndo pakanakigwa vanhu ipa mainvestors yakatita shura kunana Zambia kuvaiona ma3 billion, Mozambique 6 billion, South Africa 8 billion, izichiona ma200 million, 300 million.
Ko gore rapera Zimbabwe yakawanawo mari kubva muzvicherwa izvi?
Gore rapera ndiro takaona 745 million. Saka tinozogona sei kuzodzamurira kuita mainvestments ekumining sector e12 billion? Manyawo tsamukanwa chete, hakuna zvada zvinoitika. Saka manumbers edu chaiya chaiwa yatotasa haana kuvakika, haasi kuratidza zvakanaka kuti tikwanise kufunga kuti tingagadzira economy e12 billion.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vari kushora makanzura eMDC vachiti vari kutadza kushandira vanhu veruzhinji. MuNewsday mekare, Forestry Commission inoti kutemwa kwemiti kwanyanya zvave kukanganisa nyika. MuDaily News mune nyaya yokutongwa kwevaimbove munyori weHarare City Council vatendai Mahachi uko kwakatangidza nezuro. MuChronicle mune nyaya yekuti Zimbabwe National Roads Authority iri kutadza kutsanangura kwakaenda mari inoita madhora 241,000 izvo zvakonzera kuti vakuru vatsva vekambani iyi vasheedze Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti izoferefeta. Nguva dzese pachirongwa chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Munangagwa nachamisa vatoma madambudziko vese vatodhaka ngavabvumwetitsiwa chavapana ngavatobva zvavo vese tisvage zvimwe zvinowana zvakatongodhakwa zvavanoita hapana vari kusapota.
Manheru manheru paStudio 7. Nawa ndiri kuedza kubudise muono unonga uri kuitika wakandofananawo nezvinoitwa ndiana togare peyavo naamwe ake nawasi anotaure zvinorwadza ndo zvatinonga tichiitawo kuti azwe zvituri kufunga. Tozodzoka hangu nenyaya yaanonzi amadhukwa pamberi nemubatanidzwawo weporati pamberi nawo ngaramba achiita zveporati nawo zvitori rait zvinhu zvakanaka zvisikaita asi isu hatiuyiyoba nemusangano wedu wechinja hatiuyiyo iwona anarinda masarira naamwe avo ngaramba achiita kuti Zimbabwe iite zvakanaka asi isusu nemusangano wenu musangano wewanu vachamisa musaendei nyange zvidiri musaendei siyai yapedze kusvika 2023 wacho kana zvikatozi 10kgf yato 200 hatina kana basa nazvo nokuti toti chetozoenga chekuti mazano ndo ari kutonetseka zvisingaiti ozi mazano adi kushanda anoda kuri akagara saka ndo anobeka saka ndo zvandiri kuti vachamisa musaendei musaendeiwo ba ndatenda hangu ndatenda hangu yamadhuku rambai makashinga neporadhi yenyu kana rambai makashinga neporadhi yenyu iyoyo chiporadhi chakaora.
Makadii vashamarari veStudio 7 nevateereri, muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJobheki. tinodawo kubata nyaya vamugwadi nekomishina yavo yavari kuti vari kufamba vachiongorora kuzvichemo zvevana vezimbabwe. Handizivi kuti kufamba vachiongorora zvichemo zvevana vezimbabwe ndekupi kwavari kutaura, because havafani kutsvaga zvichemo, because zviripo zviri kutooneka zvavasingafani kutsvaga. Vanhu vari kurohwa nekukuvadzwa nekuurawa vakatarisa, saka ndisoziva kuti zvichemo zvavari kutsvaga ndezvipi. Ngavatange vatora izvozvo zviri kuoneka izvozvo, zvekurohwa kwevanhu nemapurisa, zvekusapiwa madhokuta kuri kuitwa zvekusapiwa kuri kuitwa madhokuta mari nehurumende, zvekusapiwa kuri kuita maticha mari nehurumende, zvekutorwa zvekusongwa kuri kuitwa vakuru veteachers lokuzani. Saka handifungini kuti vangada umbohwechi, vanoda umbohwechi vaobed masara vari izvozvo vari mujere. Saka umbohwa hwavanoda vamugwadi ndehupi? Vasada kupusisa vanhu nezano PF yavo, vasada kuti pusisa. Ngavarege kutaura mashoko asina basa.
Uya mhuri yezimbabwe mukasaira ndimufundisi Richard Moyo regani kupasa mbiri yashevedu Jesu Kristu weNazareta. Tinotaura pamusana pemazuva 16 hour kushungurudzwa kwevakadzi nevana. Zvinhu zvakanaka chose kuti tiri vanhu tigone kugara zvakanaka mukati medzimba dzedu. Asi ndagotaura ndechekuti seni zvangu mufundisi, pane zvinhu zvandakaongorora zvikuru mukuona vanhu vakawanda kana vanga vatungamiri vanhu vanokudzwa vashamarari nevamwe vazhinji vakasiyana siyana vanenge vachikurudza kuti ngatisagona kushungurudza vakadzi, ngatisagona kushungurudza vana. Ndakationgorora ndakatira zvinhu zvakawanda ndichida kunyanya kuziva kuti ivava kauti isu tinogona kukurudzira vamwe tisazviita, ko isuwo kumhuri dzedu dzakamira sei. Asi ndakaona ndichatakadza chekuti ndakaona zvikuru kuti isu vanogona kukurudzira vanhu kuti tisashungurudza vakadzi nevana mukati medzimba dzedu, kunyaya ndiwo musina mufaro, ndiwo munotoshungurudza vakadzi nevana vacho. Saka zvimwe zvandakaona kuti vanhu tingagona kufara tisisataurwa nyaya yekuti ndaona mukana kutaura paredhiyo kana ndiri mushamarari kana ndiri muverengwe nhau kana ndiri mufundisi kauti ndiri profeti vanozikwana kana ndiri purezidendi kauti ndingavani anozikwana pachigaro. Asi tiri vanhu vazhi vacho vanotonyanya kushungurudza vakadzi nevana vavo mukati moupenyu, vakuti vakadzi vavo nevana vavo havana rugare. Zvimwe zvinhu zvandakaona izvozvo mukati moupe chirarama paupenyu. Saka ko zvinhu zvakafanana nezvizvi kana isu pachedu tichiita utsinya hwakadai, ko tingadzidzisei nyika pamazuva 16 iwawa? Saka ndinoda kungoti kuvanhu vose ngativei nerudo.
Mangwanana mangwanana chamarozi 27 ndakuti ndiane basa gorora munoita munyika yedu iyi. Panhau dzisina dira dzakarerekera, nyangu handina zvakawanda zvinoda kutaura. Tinorwadziwa chaizvo kana vagaule achiramba achitaura nyaya yekukwidzira mabhorogo ekusunga mabhorogo. Isu tovana kuramba achisunga mabhorogo ivo vachiwedzerera maburi emabhandi avo nokuguta. Varume zvamuri kuita zvinhu hazvisise, izvo zvinhu zviri kungobwira chero zuva. Hamugoni kumbobvumawo sevanezanupi kuti matadza zvonini. Chii chinokutadza kuti mubvume kuti vedueka nyika yatiomera mubatsiba? Chii chiri kunetsa imi vana vezanupf? Zvamuri kungoona moga kuti mukuramba muchingoti kwai sungai mabhuruku. Vanaana vana kuramba asunga mabhuruku, asunga mabhuruku hatichina zvono zvokusunga mabhuruku. Izvo taneta tarwadziwa nezanuii, nzara yabaya vana vezimbabwe. Izvo kana munhu aitenga opfuna hundred zamu zvinoreva kuti chii izvozvo? Zvii zvenyika yekupi yakambodaro iyi? Kana agaoleka, kana musina zvokutaura musaya paredhiyo. Totokukumbirisai ivo nemweya wekudenga, musauya zvenizotaura zvina basa paredhiyo, kozi mukutirwadzisa. Asi hazvo zvakadaro pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume, pamberi pandaona pasina kumirira zvakanaka varume. Iyambiro zvaivo pagadzirisei, kana Nangagwa anga ari mumwe mune njereka akasikadzoka kuna Chamisa achiri makuzeni, nokuti pamberi apa hapana kumirira zvakanaka. Pamberi apapa hapana nguva, hapana mbomirira zvakanaka. Munanga uchashungurudzika zvisingaiti murume wewe. Makaya mashoko atiri kutaura atenda zvangu.
Makadi yevashamarari vestudio 7 tiripo hedisi vateereri vayo, tinotenda nenhau dzamunotipa. Vestudio 7 yakafana nechikafu, yakafana nesadza, hatitomborari tisina kutomboiteerera. Ndautaura panyaya yekukwirakwira kwemutengo. Chinhu chero mutengo dzakangokwira iwe usina mari yaunospenda, because government hapana zvaingaita, because handingati ini nevana vangu havabhadhari school fees, vana vangu handitengi mota yangu, handidiri petrol, everything is mahara. Handina chandinokosta pamari yangu, ndongotora salari yangu ndiisa mhomwe ndichiita zvandoda, because everything ndinowana through government. Saka chero tengo kakwira sei stiri pano papi papitoria ndo patiri tochiona hizo zvichitika madzidzi zvitambura kumosha neso kwatiri kuno kuti tambura bosi tiri kunyika chipikirwa kwatiri kuno kuti tinongorarama wone nyasha dzamwari kuti mangwana wakangofuma achita vachatida vachatidi tinobva kuno. But zvimwe zvinoitika ndezvokuti nguva yamugabe nenguva yamunangago pane difference. Ndorangari yakabereka wangu aneshoko kumosha bhati nguva yamugabe kukura kunoita zvono akadarika musoja wani angati 5 seconds dzakaonesa mutengo yanga yatodzira. But nguva inoi zvinhu zvakunetsa bhozi baba hatichivaonesa president tachingokumbirawo kuti papindewo umwe rimwe bato rimbopinda rimbotonga sanu PF tatambura nayo ndakupindewo hedu watinoda akasarudzwa nenyika akasarudzwa nevanhu unonzi Chisamba Machisa Chamisa ambopinda ambobawo sezvakaita ZANU-PF. ZANU-PF yakonera kana papindewo rimwe bato rimboba risiri ZANU-PF. ZANU-PF tatambura bhozi mutengo idzi hazvikashamwadzi zvosvitii pachiri nani kuzoti kupera kwadhisemba kuda usoka ai suna zvichatenge kumusha.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumirei mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanopfuura 60 vanonzi vanyorera gurukota reBritain rinoona nezvemukati menyika amai Priti Patel vachivaudza kuti vaimbove mukuru weWikileaks vaJulian Assange vanoda kurapwa nekukurumidza. Vana chiremba ava vati vaAssange vari kunetseka nepfungwa, vakasuwa uye vari kunzwa mazino pamusoro pezvo vanonzi vari kunetseka nebipito riri kurwadza. VaAssange vari mujeri reBalmarsh vakamirira kuendeswa kuAmerica kwavari kudiwa nemhosva yekusora. Vagari veguta reBeni kumabvazuva kweDR Congo vakapisa mahofisi eguta mushure mekurawa kwevanhu vasere nevarwi vari kurwisana nehurumende. Pavakabva pamahofisi aya vakananga kukamba inogara mauto eUnited Nations anochengetedza runyararo vachiti vanoda kuti mauto aya abude munyika nekuti haasi kuchengetedza vanhu zvakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyaya yokuferefeta vaDonald Trump iri kuramba ichiipira vaTrump mushure medare redzimhosva ratonga kuti vaimbovagwetara vaTrump muWhite House vamiswe mberi kwedare reparamende vachibvunzwa mibvunzo maererano nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Takumbira Dr. Frank Guni kuti vatiudze kuti nyaya yavaTrump iyi yasvika papi.
Iko zvino izvi mamirira zvakaita ndekuti komiti yeSenate yeIntelligence yanga ichiongorora nyaya iyi yakuongorora zvakabuda muzvapupu aya anonzi mafactual witnesses kuitira kuti vagogadzira report inoita kuti dare repasi reCongress rizogara pasi roziya roona kuti pane mhosva here dzakaparwa navaTrump.
Kana vakawanikwa vaine mhosva zvoitwa sei, zvofambiswa sei?
Kana vawanikwa vaine mhosva komiti icharekomenda kana kuti ichakurudzira kuti dare repasi rivote richiita kuti vaTrump vanzi vakawanikwa vaine mhosva. Kana vawanikwa vaine mhosva pachanyorwa gwaro kana kuti report rinoendeswa kuSenate dare repasi richikumikidza kuti tawana mutungamiriri wenyika aine mhosva dzekuti dzekuti dzekuti, saka ngaatongwe nedare zviri pamutemo. Dare reSenate kana zvasvika ipapo rinosungirwa, harisarudze, harikwanise kuramba, rinosungirwa kutambira ripoti iroro, vochigara pasi vozeyavo voona kuti zvechokwadi kuferefetwa kwakaitwa zvinhu mugwara here, zviri pamutemo here, uye nyaya dzirikupomerwa vaTrump inyaya dzekuti dzinofa vanofanira kutongwa here kana vaherengedza zvinenge zvabuda ikoko vochigara pasi zvino vowirirana kuti votonga vaTrump here kana kuti kwete vanofanira kuvhota ne 2/3 majority kuti vaTrump votongwa here nemhosva idzodzo kana kuti kwete
kana vawirirana kuti vaTrump ngavatongwe zvonanga papi zvichibva ipapo
kuri kuti vawirirana kuti ngavatongwe zvino vaTrump vanozonyorerwa gwaro rekuti vauye kusenate nekuti senate ndiyo inenge yakugara pasi semajudges kana kuti inonzi trial court ndiyo vanenge ndiyo inenge iri juri ndiyo vanenge vakagara vachiongorora vonzi chiuya ine magweta enyu mhosva dzamuri kunenerwa ndedzakati dzakati dzakati chiuyai muzvipindurire mega wouya kana zvikasvika ikoko tinoona kuti vaTrump zvingavashatira zvikuru kwazvo nekuti zviri kuitika ndezvekuti kudare repasi uku uye zvinezvi vaTrump vakabudirira kuramba kuti zvavanoziva ivo pachavo zviendeswe ikoko pane magwaro nemapepa akawanda ezvakaitika mumhosva dzavari kunoenerwa idzi kune vanhu vanga vari padyo navaTrump vanosanganira Secretary of State vaPompeo vanosanganisira gweta ravo vaRudy Giuliani vanosanganisira mukuru muhofisi yavo vaMarvin kuti vaTrump vakavati handidi kuti vaende kudare repasi vanopa humbowo wezvavanoziva asi kana kuri kuti nyaya yazosvika kusenate yava impeachment mutemo hauvape simba rokurambidza vanhu vese ivava vakarambidza kuti vauye vazopa uchapupu hwavo ndo mamiriro azvaita pari zvinezvi
imimi munozviona sei pari zvino
maongororo atiri kuita zvinorakidza sekuti dare repasi kana kuti Congress richakumikidza kuti vaTrump vane mhosva uye vanofanira kutongwa iya inonzi pachirungu impeachment ndo maonero atiri kuita asi da kuti vateereri vaziva zvakare kuti kunyange Congress ikanyora gwara iroro ichiti yaendesa kusenate Congress haimire kuramba ichiferefeta vanoramba vachiferefeta kusvika vastoropodza zvese vatsvaga zvese zviri kunenerwa vaTrump even zvinenge zviri muripoti revanenge vaendesa kusenate vanoramba vachitsvagurudza kusvika vawana mhosva dzese nokutyorwa kwemutemo kwavari kuti ivo vaTrump vakaita
mugari weWashington DC vaFrank Guni vari parunare nestudio 7
tamuka akake kumaflati kumpare kadanzi kabuda nekumatapi ndisingazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti ndevapi ikaka aka ikaka aka kanchiva aka ikaka aka kanchiva kakaiswa apa kanoiswa apa kozoiswa apa 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 kakauya apa kachanda apa kozoenda apa 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 ikaka ikaka kari kukrimwa panoshaya remuromo remukanwa ikaka ukobva kanzi pagirazi kakanzi bozi kachadzoka kari izi ikaka kari kunaka aikaka aikaka iwe ita uchitarisa mpaka ichi chinotanga chiri aka aka ikaka
Enzo kanjiva sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bato idzva rinonzi remdc zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuzimbabwe electoral commission nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndoti mosara zvakanaka
Soko isika tisenda.